tinokatsamadzika zvikuru kuti taachimbori chiratidziro chei chaiitwa nepfl ndirikuonai zvino mupiki chavo ari mumarori vachidzoserwa kumaprovhinsi avatorwa haiwa zvidoko izvo isisu tiri kuti ruzhinji rudhende rwenyika rwajamuka ende mazuva anotevera acharatidza kuti vanhu vezimbabwe havachada zvachose zvezanup f namukazi
saka izvinoreva kuti muri kuronga kumwe kuratidzira here
kuchamboda kurongwa here kuratidzira vanhu vakungoratidzira ndava zvikonzero zvekuratidzira zvawandisa saka vanhu vacharamba vachiratidzira asi tinoziva kuti kuratidzira kwedu kucharamba kuchikura hatisi kutora vanhu nemarori kubva kune mamaprovhinsi vanhu vari kuratidzira vari kwavari ikoko vanogara pasi chete